Nhumeri chitsauko chegumi nembiri. Miriamu naAroni vakatanga kupopotera Mozisi nokuda kwomukadzi wake aiva muEtiopia, nokuti akanga awana muEtiopia. Ko, Jehovha akangotaura naMozisi oga here? Ko, haana kutaura kubudikidza nesuwo here? Uye Jehovha akazvinzwa. Zvino Mozisi akanga ari munhu akazvininipisa kwazvo, akazvininipisa kupfuura ani zvake pamusoro penyika. Pakarepo Jehovha akati kuna Mozisi, Aroni naMiriamu, budai muuye kutende rokusangana mose muri vatatu. Saka vakabuda ivo vari vatatu. Ipapo Jehovha akaburuka ari mushongwe yegore akamira pamukova wokupinda kutende akadana Aroni naMiriamu. Vakati vachibuda vari vaviri, akati kwavari, teererai mashoko angu. Kana pano muprofita pakati penyu, ndinozviratidza kwaari nezviratidzo. Ndinotaura naye muzviratidzo, ndinotaura naye muzviroto. Asi hazvina kudaro kuna Mozisi muranda wangu, iye akatendeka muimba yangu yose. Ndinotaura naye takatarisana pachena, kwete nezvirahwe. Iye anoona chimiro chaJehovha. Zvino makarega seiko kutya kutaura muchipopotera muranda wangu Mozisi? Kutsamwa kwaJehovha kwakapfuta pamusoro pavo uye akavasiya. Gore rakati rabva pamusoro petende, onei Miriamu amirepo ava namaperembudzi akachena sechando. Aroni akatendeukira kwaari akaona kuti akanga ava namaperembudzi. Ipapo akati kuna Mozisi, ndapota ishe wangu, regai kuisa pamusoro pedu chivi chataita noupenzi. Musarega achifanana nomwana akazvarwa akafa mudumbu ramai vake, hafu yenyama yake yakadyiwa. Saka Mozisi akachema kuna Jehovha akati, haiwa Mwari, ndapota hangu muporesei. Jehovha akapindura Mozisi akati, dai baba vake vanga vamupfira kumeso kwake, haazainyara kwamazuva manomwe here? Mubudise kunze kwomusasa kwamazuva manomwe mugomudzosa henyu pashure. Saka Miriamu akabudiswa kunze kwomusasa kwamazuva manomwe, uye vanhu havana kupfuurira mberi kusvikira adzoswa. Shure kwaizvozvo, vanhu vakabva paHazeroti vakandodzika musasa murenje reParani.